I have a bit of no confidence. Kwandiri ino ndiratidza kuti South Africa inyika yati budirirei panyaya yekugona kuzvitonga.
Vazvuma Sava Mugabe vane majority muparliament, asi poitwa secret ballot, chii chakanganisika apa?
Secret ballot kuuya mushure mekunge pari kutaurwa nyaya yekuti pane vasiri kuwirirana navazuma vari kutyisidzirwa nenzira dzakawanda-wanda. Vamwe vari kutotyisidzirwa nerufu chairwo. Saka secret ballot yauya senzira yekuti kutyisidzirana ikoko kushaye basa.
Ko, zviri kuitika muparamende muSouth Africa zvingaitikawo here muZimbabwe?
Zviri kuitika muparamende muSouth Africa handione zvichiitika kuZimbabwe. Nekuti kuZimbabwe tikatarisisa iyo paramendi yacho inotongoitawo zvekungototeedzera zvataurwa neyatingati executive. Izvi zvinoburikidza nekuti ZANU-PF ine majority muparliament, uye ZANU-PF yakapa simba rakanyanya kuna President Mugabe. Saka maMPs anotongoenda anoenda kuparliament achibva kuZANU-PF vane kutya kwakanyanya.
Chatingatarisira chii mukudyidzana neSouth Africa, uye zvinoreva chinyi kana vazvuma vachiramba vachinyombewa-nyombewa kudai, kuti vachasara here vachine simba rokubatsira Zimbabwe pakutaurirana maelections edu ari kuuya kozvino? Saka chinzvimbo chavazvuma hachina kutora here rimwe simba ravanga achifanira kuva naro mukudzidzana nedzimwe nyika?
Zviri kuitika izvi hongu zvinoti tapudzei yatingati iyo confidence ya President Zuma, nekuti mutungamiri mumwe nomumwe kuti aite simba rekuzobuda achinoita zvaangaite kune dzimwe nyika ndokunge aine rutsigiro rwakazara rwakakwana runenge rwaanenge achiwana imo munyika make.